Neraka Nakamuria Zimbabwe, Ino Studio 7.
Tishitepe Nyura Tirimu, Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 10, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sadiki yoronga kuita musangano wekuziya sarudzo dzeMozambique, Botswana neNamibia panguva iyo muMozambique muine mhirizhonga yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Kanzuru yeHarare yoshoropodzwa nekuputsa dzimba dzainoti dzakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muHarare. Vatsigiri venhabvu munyika vokurudzirana kunotsigira chikwata cheZimbabwe Warriors pamutambo wacho neKenya uri kuLimpopo mumakundano eAfcon 2025. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa kuti Sadhiki iri kuronga kuita musangano muHarare musi wa16 mbudzi wekuzeya nyaya yesarudzo dzemuMozambique. Izvi zviri kuuya panguva iyo munyika iyi muine mhirizhonga inotyisa yakonzerwa nekuramba kutambirwa kwezvakabuda musarudzo nevanopikisa, avo vari kuti sarudzo idzi dzakabirwa zvemhando yepamusoro-soro. Vakakunda musarudzo idzi ndavaDaniel Francisco Chapo vebato reFrelimo. Vanopikisa vari kutungamirwa navaVenancio Mondlane ndo vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Musangano uyu unonzi uchakurukurawo nezvesarudzo dzakaitwa muBotswana uye dzichaitwa muNamibia. VaMunangagwa ndiwo sachigaro weSadiki, asi vanopikisa muMozambique vanoti Zimbabwe yakabatsira mukubiridzirwa kwesarudzo idzi vachiti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakanovhota musarudzo dzemuMozambique. Asi Zimbabwe iri kuramba mashoko aya. South Africa nekune rimwe divi inonzi yakatotanga kare kuedza kuyananisa, uye vaMondlane avanoti pane vari kuda kuvauraya vanonzi vakatopotera muSouth Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, COMALISO, vari Joyce Ngwenya.
Vakaita chokwadi kuti zvizvarwa zveMozambique vari vakavhota vari kutivo vakavhotera vaMondlane havana kuhwina. Saka ndo chinhano chatatirichiya gore ra2018 pakaitika bongozozo, vanhu vachirwisana mumastreets vamwe vachipfurwa nepfuti. Saka ndoona sekuti zvatoita zvatonaka kuti vaMunangagwa ndo sachigaro veSadiki. Saka vane experience nenhoroondo yokuziva zvokuita kana mapato achiidzana naro. Saka ndoona chiri chinhu chakanaka chaizvo kuti paitika musangano.
Zvii zvingatarisirwa kukurukurwa kumusangano uyu vaNgwenya?
Musangano uyu hausiro musangano kuti vange vachitaura vaMondlane kuti aiwa makaziviwa musanetsa kana kuendesa masoja sezvatiri kunzwa, asi musangano kuyananisa, musangano wekuti dei zvai zvaigona sarudzo weitwa zvekare kana kuti mavhots overengwa zvekare kuitira kuti vari kugunununa kuine chokwadi chokuti zveshuwa vakahwina kana kuti vakadyikiwa. Saka ndoona sekuti chinhu chakanaka chaizvo kuti kuitwe musangano, asi usaita musangano wekusora vaMondlane, ngauite musangano wokuyananisa nekugadziridza nyaya dzacho dzesarudzo.
Tinonzwa kuti South Africa inenge yatotanga kuedza kuyananisa, munozoona here basa richazenge richiitwa neSadiki riine chiremera kana nyika yakaita seSouth Africa ichinge yatanga kuita izvi kunze kweSadiki?
Aiwa, hatingati zvirutwa neSouth Africa zviri kunze kweSadiki, nokuti South Africa inhengo yakakosha mugungano reSadiki. Saka kana vachiita vari kuita kuita zvinofambirana nemafungiro anoitwa nenhengo asi sezvatamborwa kuti aiwa kuedza kupindira kunyaya dziyadziya chinhu chakanaka nokuti tinoziva kuti mabhodha akabatana asi ngakuendwe kuchinzi kana munhu achidza naro kuti ndini ndakahwina pane chaanoziva kuti chakaitika akahwina saka ngavaende vachinobatsira vachiyananisawo ichokwadi kana nyaya ikapindwa nesouth africa zvinoreva kuti yatokora muto saka aiwa basa rakanaka ngakuitwe imwe sarudzo kana kuti mavotes ngaavhurwe poverengwa nhengo dzesadec dzakazvimirira dziripo zvoita uchapupu hwokuti vamondlani vakahwina kana kuti vakadyiwa
munoona here zimbabwe iri mutongi gava akanaka panyaya iyo yemozambique tichiona kuti vanopikisa mumozambique vari kupomera mhosva zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvakavhotawo musarudzo iyoyo zvichitsigira frelimo
zimbabwe iri kupomerwa mhosva yekuvhiringa nokukanganisa sarudzo dzenyika dzakatitenderedza vana botswana namibia zambia mozambique saka nemukurumbira watinawo zimbabwe yokutadza kugadziridza nyaya dzesarudzo nokubiridzira nekuponda vanhu vasina mhosva vachisungwa zimbabwe haingaite mutongi gava ane chiremera munyaya yemozambique saka dezva zvagona kuti south africa kana kuti botswana inge iye iri kutungamira munyaya dzacho nokuti isu ruvara rwedu harifarirwi mukutonga nyaya dzesarudzo munharaunda dzatinoita
ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recoalition for market and liberal solutions komaliso zimbabwe vari joyce ngwenya vari parunhare muharare nestudio 7 kanzuro yeHarare iri kushoropodzwa nevakawanda nedanho rainonzi yakatora nemusi wechina rekuputsa dzimba dzinonzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muBelvedere muHarare vamwe vagari vemumusha uyu vanoti kanzuro inogona kunge yakaputsa dzimba dzinodarika makumi maviri izvi zviri kuuya hazvo kunyange pachinzi pane mutongo wakabva kumatare edzimhosva uchimisa makanzuro nehurumende kuputsa dzimba Studio 7 yaedza kubata mutauriri wekanzuro yeHarare waStanley Gama asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo asi mumashoko kuvatori venhau kanzuro yeHarare yakazivisa nemusi wechina kuti dzimba idzi dzakanga dzakavakwa pachishandiswa magwaro ekunyepa ekuti vanhu vakatengesa nzvimbo vakapiwa nehurumende kanzuri inoti dzimba idzi dzakamboparadzwa gore rapera asi vagari vakazokurudzirwa zvakare nembavha dzakavatengesera nzvimbo dzekuvakira idzi vakavaka zvakare dzimba dzavo mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaprecious shumba
ichokwadi kune dzimba dzakaputswa dzimba dzakaputswa dzakanga dzakavakwa zviri kunze kwemutemo kana kanzuro ichitarisa nyaya dzekufambiswa kwemapepa pasi pemutemo weurban councils act pasi pemutemo weregional town and country planning act tichitaurawo nevekanzuro vanoti mugore ra2019 chaiko pakanyanya kutanga kutengeswa mapepa wakamboshanyira nzvimbo iyoyo kune vanhu vaitenga dzimba kune maland barons ari ikoko vachivayambira kuti munoedzwa hazvizi pamutemo zvamuri kuita asi maland barons aya aitotenderera achiudza vanhu ava kuti vane chekuita nekanzuro zvinhu zvese zviri above board saka vanhu vakatoita mari dzavo saka nzvimbo yakazopwanywa kanzuro yakawana macourt orders anoitendera pamutemo ndochiitiko chakaitika chinosuwisa neimwe nzira kuti vanhu vari kupwanyira panguva yatakupinda munguva yekunaya kwemvura uye kuti vanhu ava vanga vatofunga kuti vatogarako zvachose
tinoonawo kuti chiitiko ichi chiri kuuya panguva yatinonzwa kuti matare edzimhosva akamisa kuputswa kwedzimba nemakanzuro kana nehurumende chii chazoita kuti zvienderere mberi kana paine mutongo uyu vashumba
zvinoitika panyaya dzevanhu vanowaka zviri kunze kwemutemo ndezvekuti maland barons nevane huori mumakanzuro nekuhurumende kana wachinge wari kusvasvamira kutora nzvimbo dzakaita semawetland matoro edu aya kana vachitora nzvimbo dzakasiyirwa kutawa kwazvikoro kana makiriniki munzvimbo dzinogara veruzhinji umo vanotevedza mateni vachiziva kuti kune section 74 iri muconstitution inoti munhu haafanirwi kuzobviswa nechisimba kana kubwanirwa chivakwa chake kana pasina court order. Saka izvozvo vanozvinzwisisa kuti zvinotora nguva yakareba. Saka nguva zhinji vaLand Barons kana achinge atora mari kune vari kutambudzika vari kuda pekugara, maLand Barons anoudza vanhu kuti wawake nechibi chiri. Saka tinoona kuti nyange vekanzuru vakada kunge vachitaura, vamwe vemaLand Barons ava vanenge vaine ukama hwakanyanyisa nevari muhurumende kunational government nebato riri kutonga. Saka kana vachinge vachingozivikanwa zvakadaro, vemakanzuru pamwe pacho vanodzoka mumashure vachitya kuti vanogona kuzokarisikanisirwa mabasa avo.
Tinonzwa vamwe vane dzimba dzakapwanywa vachiti vanga vachibhadhara mitero kukanzuru, ichokwadi here ichi kana vachizopunisirwa dzimba?
Izvozvo zvekuti vange vachibhadhara kukanzuro. Mazhinji acho mashoko anotaurwa nevanhu vanenge vari kuda kuzvichenesa. Chinhu chikuru ndechekuti vanofanirwa kunge vachitibudisirawo pachena kuti iyo nzvimbo yavakange vachigara vakamboiwana sei, vakange vari pahousing waiting list here, vakasarudzwawo nenzira ipi, vakabhadhara mari kunani.
Ava vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp dzvanyai pakanzi Updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzvanya pakanzi Follow. Apa hapadiwe link, asi mukaenda pa Facebook page yedu tunoisa link. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Nokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita urombo rakanaka tine hurukuro navakuda pejana vari pamwe chete navaClayton Konese nezvesarudzo yemutungamiri wemuAmerica. Ngatinzwei vapejana avo vanotsigira vaTrump vachitsanangura.
Sevechidiki tine mufaro mukuru nekubudirira kwavaDonald Trump musarudzo dzakaitika musi wechipiri. Tiri kufara nekuti zvinorongwa navaTrump zvakanakira nyika yeAmerica, zvakanakirawo pasi rose.
Makatarisira kuti mitemo kana mapolicies ava Trump achabatsira sei vechidiki muno muAmerica?
Chekutanga inyaya yekuti vechidiki vanoda mabasa. Saka tinotarisira kuti vaTrump semuzvina bhizimusi uyezve semunhu anoita zvine zveupfumi, vatingati investor muchirungu, vanonzwisisa kuti upfumi hwenyika hunovandudzwa sei. Vanozvinzwisisa futi kuti ndezvipi zvavanofanira kuita kuti munyika munge muine mabasa. Pedzezvo vanonzwisisa futi kuti ndezvipi zvinofanira kuitwa kuti mabasa iwayo anga ari mabasa anobhadhara mari dzinokwana kuti vanhu vange vachizviriritirawo nekuriritira mhuri dzavo, vanhu vange vachidya vachiguta vachikwanisa kubhadhara zvinofanira kubhadharwa, nekutenga chikafu, nekuronga upenyu hwavo vachironga ramangwana ravo. So kana takatarisa vechidiki, vechidiki vari kubva muzvikoro kana kuti vachiri kutanga mabasa, vane ramangwana rakareba rakavatarisa. So tinenge tichiona kuti munhu wechidiki ane zvakawanda zvaanotarisira kuti achada kuita muupenyu hwake. Panguva idzodzo panoda kuti ikonomi kana kuti upfumi hwenyika hunge hwakasimba.
Tataura shikare na va Clayton Konese avo vanotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris.
Ndinoona sekuti zvabuda musarudzo dzeAmerica zvinoratidza kuti vagari veAmerica havasi kufara nehurumende yava Joe Biden. Inova iyo Madam Kamala Harris varivo mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Asi chikurukuru ndechekuti zvimwe zvese zvingataurwa, asi vanhu vemuAmerica pachinhano chavari yezvino havana chivimbo chekuti munhukadzi anogona kuendesa nyika yavo mberi, zvikuru sei ari munhukadzi wechitema.
Makatarisira kuti mitemo kana kuti mapolicies ava Trump achabatsira sei vechidiki muno muAmerica?
Handina chikuru chandinoona mapolicies kana kuti mitemo yava Trump ichibatsira vechidiki, nekuti mukatarisisa pavaitsvaga rutsigiro vanga vasinganyotaura nezvevechidiki. Ndosaka muchiona kuti chero mukatarisa tsvagurudzo dzaiitwa nevanotsvaga zvinoratidza kuti vechidiki vari muboka reGen Z kubva pa18 kusvika pa27 vazhinji vavo havana kuvhotera vaDonald Trump, sezvo vachiziva kuti vaDonald Trump havana chavakanyanya kutseketudza kuti vachange vachibatsira vechidiki kana vapinda. Asi tinoziva kuti vakavimbisa havo kuti vachange vachidzikisa mitero kana kuti mateksi anobhadharwa. Saka pamwe ndo zvimwe zvichabatsira vechidiki.
Kwanhasi togumira pano. Mazuva hurukuro yataita navakuda Bhejane pamwe chete navaClayton Konese nezvesarudzo yemutungamiri wemuAmerica. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndiri Tabuka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvinotoenda kuna Evans Zininga achitipa chirongwa chenyaya dzechitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chatinokupai svondo rega rega kuno kustudio 7. Ini ndini Evans Zininga. Nhasi tina mufundisi Richard Moyo vari kuSouth Africa vachagoverana nesu shoko rinonangana nekereke nezvematongerwo enyika. Munoziva tiri kubuda mumasvondo atanga tiri musarudzo, kaona kuBotswana kuchiitwa sarudzo mazuva apera, muno muAmerica dzakatoperawo zuro uno. Iro shoko ramwari rinomboti kudii pamusoro pesarudzo, pamusoro pevatongi, pamusoro pezvematongerwo enyika? Mufundisi Moyo, sanganai nevateereri.
Haleluya, haleluya, haleluya. Regai ndikukwasei mose muzita Jesu Kristu weNazareta mukati mesvondo yanhasi. Sekereke, kereke inokwana papi? Kereke inopinda papi? Kereke yakabata zvose. Kereke yakafana nenheyo yakatewa pasi rino rose. Kereke foundation. Saka vatungamiriri kana vachibata vasina Jehovha, hakuna chinhu chingagona kuitika. Sezvakaitwa kwaJehovha Mwari kubhuku yamapisarima 127 inotaura kuti kunze kwaJehovha hakuna chingaitwa. Kana Jehovha asingavaki imba, vavaki vayo vanobata pasina. Kana Jehovha asingachengeti guta, murindi unorinda pasina. Kana Jehovha asingavaki guta, vabati vayo havana chavangagona kuita. Kana vatungamiri kana Mwari vasipo, hakuna chimwe chavangaita. Saka kereke yakakosha, nokuti kereke ndiyo mavambo ezvose. Hakuna chinhu chinoitwa pasina Mwari. Ndosaka muchiona poga poga panotorwa mhiko navatungamiri vose. Unoona vachisimudza ruoko vachiti help me God, kududzira kuti Mwari ndi Mwari wakakosha pasino rose. Hama dzangu, kereke yakakosha, kuri kereke ndiyo mavambo. Takatarisa rudzikiswa mukati menyika yeAmerica. America inyika hombe ina vanhu vakawanda. America iri nyikazve yakatariswa nepasi rose, yakafana nenyika inobata zvepasi rose nokubatsira pano kutonga zvepasi rose. Saka America yakatarika uye futi nemarudzi ose pasi rose enyika dzari kuvhota. Zvakafana kuna zvirevo chapter 8 paverse 15-16 inotaura kuti madzimambo anobata vose neni, vatungamiri vanotungamira neni, vatongi vanotonga neni. Kana kumajere ndizvozvo poga poga muna achinya pa umbo wake alo nisimu daru oko weti help me God kuhoti mngari ndi mwari wakanaka saka mngari barukumu soro kudenga ndi mwari wakanaka wakatendeka ndozi mweche tezo tika miringazwe kuna samire kutanga pa chapter 8 pa verse 5 kuno nzivanu wakaenda kuna samire wakatakuda mambo kuhoti mukatipe nyike Amerika vanu barukuda umwe mtunga miriri saka ama gango chinozi wakuti kereke yaka kosa kereke ndozo ndozo kama iwona imini kutipa manguba yana mambo Nebukadnezar vairota ziroto za vairota asirai kutuaga vanu wa mwari wachipa duzila kuzilo lele ndozo kama kaona mambo akamborota mtu waenda kure asikuwa kazo temwa akaduzo wati mambo umambo injo vakua mura asikuwa kazo wanaje saka wati kereke ino bata pose apana paisinga kwa nukuti zose zaka tangwa na Jehova mwari kare na kare kwa iwane mazimambo kusati kwa anewa kwa anema president kwa wati mazimambo aiterera aifamba ene vanu wa mwari vai uzu wazo kiti asima mazimambo kanga asinga terere aigona uti achango tanga utunga milia aigona kuterera mitemo ya mazimai yana maivu kwa wakaropesa wa urashika saka kereke ama zangu yaka kosa ino bata zose nukuti mwari ndi mwari wazose mwari ndi mwari wepasi ino karapasa na Jehova mwari apana chinchinga itika saka regai ndi namati musare nyumu mwari wukumusoro kudenga baba dino nyengi tirano kunamata panguwa zino baba ye dino yisarududu mukatime nyika yo Amerika kadai mwari wukumusoro kudenga baba paka mira amai Kamala Harris na wa Donald Trump baba wukumusoro kudenga vamu wacha saruza kuruji yon wacha saruza kuruboswe ati Jehova imimi baba ndimu nozi wacha tunga mira saka mwiyamu seno wa mwari yoti baba tunga mira ipindai mukatime nyika yo Amerika mwana kumana wa David so wana utuwa mwakado vota ati mwari wukudenga chasaisa Amerika sinika ya kakari kwa nipasiru osi kika kwa kosi nokumbira kuti mweya musene ugone kutunga mweya nokuti Jehova Mwari wekudenga muri musene kisera nyingi tirano kunamata muri mwari vekumusoro kudenga imi baba nesarenyu rinoshamisa tarinoera sezva takamboona pakugadzwa kamambo chao saiona sokureisa ndipo ipapo saka ukuru weJehova ngaone kuti kati nenyika yeAmerica tawe amen
aiwa kwanhasi ndatichigumira ipano tinokutendai zvikuru mufundisi neshoko ramatipa vateereri nemiwo ndokutendai zvikuru kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare Resondo rinouya anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC
Tinotenda Evans tunodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist like choir chine kambo Yesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa munhau dzemitambo Vatsigiri vemutambo wenhabvu munyika vari kuita chipatapata kuunganidzana kuti vaone kuti vangaende muuzhinji wavo here kuSouth Africa kunokuza chikwata chavo cheWarriors mumutambo wacho wakakoshesesa neKenya uri kune chishanu 15 mwedzi uno munzira yacho yekuenda kumafinari emakwikwi eAfcon 2025 ayo achatambirwa kuMorocco. Mutambo wechishanu uyu uri kutambirwa munhandare yePeter Mokaba kuPolokwane. Michael Kariati anotitaurira kuti urongwa uhu hwakamira sei.
Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaAdomsi Mukwasi vanoti vari kuronga kusimudza mabhazi kubva muZimbabwe achatakura avo vachakwanisa kuenda kunoona nekutsigira chikwata chenyika mumutambo wacho wakakosha kwazvo uyu.
Tine mabhazi atiri kutaura nawo atinofanira kusangana nawo akaita senews chamuka iro rafamba nezvo nguva ikatirebei patachiyambuka tichienda kumabhora saka tikuronga kuti tisangane nebhazi iroro tikwanise kuenda takawanda panzvimbo imwe chete sokuti paPolokwane padhuze.
Vanoti chinangwa chavo ndechekuti vatsigiri veWarriors vasvike muSouth Africa zuva remutambo uyu vachibva vadzoka paunongopera kuitira kuti vanhu vasashandise mari dzakawandisa parwendo urwu. Munyori mukuru wekumahofisi eZifa Muzvare Yvonne Manwa vanoti havanei nechekuita neurongwa uhwu nekuti ZNSSA isangano rakazvimirira rega asi vari kupa rutsigiro rwavo rwese muurongwa hwakanaka kudai uhwu. Muzvare Manwa vanoti vakabvumirana kuti mutambo uyu uende kupolokwane mudunhu reLimpopo uchibva kunhandare yeOrlando kuJohannesburg kuitira kuti uve pedyo neavo vachabva kuZimbabwe. Nengo yesangano iri vaProsper Maguka vanoti vachange variko kuSouth Africa uko vanoti vanoona Zimbabwe ichikunda.
Kuona zvakanaka ende tondiriko tichisapota Zimbabwe musoitamba neKenya kuSouth Africa ende Zimbabwe must irikutohwina.
Mukuru weWarriors Friends Club vatendai zvakata vari kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe runogara muPolokwane nenzvimbo dzakakomberedza kuti ruende kunotsigira chikwata chenyika ichi, vachiti izvi zvinobatsira Zimbabwe kuti ikwanise kukunda kana kuita mangange zvawo.
It's either a draw or a win. A loser, I'm going to tell you that I'm not going to run away. Sakaman, Porokwani, Petersburg, Messina, Gwanda, they think I Orare, Zimbabwe, ne Kenya.
Va Jakata, Banot Sanganuravo, Rerukurongaoma Bazi, Achachimukam Zimbabwe, kuenda ku South Africa, Vachitu Parisino, Mabazi, Matatu, Atozara. Asi mutsigiri wenhabvu ane mukurumbira vaChris Romario Musekiwa vanoti vari kukurudzira ruzhinji rwese rweZimbabwe runogara muSouth Africa kuti runofanirawo kuenda kunhandare kuzobatsira maWarriors kukunda kwete vari muPolokwane chete.
Watsigiri wese weZimbabwe anogara muSouth Africa tinodada nemi nekuti panotamba Zimbabwe munouya neuwandu wenyu wakanyanya. Ndiri kuti wese weZimbabwe even ari kunana Cape Town uyai tiite mheremhere, tinoda kuti tiuye nemapoints akakwana.
Zimbabwe ikuda point imwe chete mumutambo weKenya kuti ibudirire kuenda kumafinary eAFCON 2025 ayo achaitirwa kuMorocco. Pari zvino veZimbabwe Warriors vari pachinzvimbo chechipiri mugungano reGroup J vaine mapoints masere, mapoints maviri pasi peCameroon iyo yakatobudirira kare kuenda kumafinary iine mapoints gumi. Kenya iri pachinhano chechitatu nemapoints mana, asi Namibia iri pachinzvimbo chechina isina kana point imwe chete zvayo kubva mumitambo mina. Asi vamukwasi vanoti Zimbabwe iri kubudirira paKenya apa nekuenda kuAFCON.
Apa tiri kunyepa ira tiketi ratakutora, saka totarisa win kwete draw, totarisa win. Tine masurprise akaitariswa paNamibia, saka we continue with that stance. Timu yabatana.
Asi mutambo uyu hauna kurerukira Zimbabwe zvachose kana pachitariswa mitambo yatambwa pakati pezvikwata zviviri izvi. Zimbabwe neKenya dzakasangana katatu dzikaita mangange mumutambo mumwe chete, Kenya ichihwina mimwe mitambo miviri yacho. Zimbabwe ikapedza neKenya musi wa15 mbudzi inobva yaenda kuyaunde kuCameroon uko inonosangana neCameroon musi wa19 mbudzi mumutambo wayo wekupedzisira mugungano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sadhiki yotarisirwa kuita musangano wekuziya sarudzo dzeMozambique, Botswana neNamibia. Panguva iyo muMozambique muine mhirizhonga yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Kanzuro yeHarare yoshoropodzwa nekuputsa dzimba dzayakati dzakanga dzavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muHarare. Vatsigiri venhabvu munyika vokurudzirana kunotsigira chikwata cheZimbabwe Warriors kumutambo wacho wachiri kuita neKenya kuLimpopo mumakundano eAFCON 2025. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai inesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 10 kuLwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, elemelika selilungiselela ukuthi umnumzana Donald Trump onqobe kukhetho lukamongameli wemelika ngeviki edluleyo aqalise umsebenzi iningi emhlabeni jikelele lilokhe licubungula ukuthi kambe umbuso wakhe uza kuba lomthelela bani emazweni alo.
Wehluleka ukunaka amazwe azikhondakhondle Afrika afana nabo South Africa, afana nabo Kenya, afana nabo Nigeria. IZimbabwe ingubani yona?
Sizakuzwa eziphathelane lokholo lwesiKristu.
Amadoda la amabili ayamphendula athi, hayi, thina asinazo isiliva negolide, kuphela siphethe igama likaJesu. Ngegama likaJesu sithi phakama uhambe.
Kwezemidlalo sixoxa noNozinti owake waba ludumo uNonjabulo Dube.
Ngathi njengoba uSuper Stars angithetha ukukhompela la manje kazi-right but ngikhompela wathi yayithiyani nayivumvo yeligi South Africa okuningi ngani-exam watho lokhu yini engenza but umzimba.
Zonke lezi ndaba ezigoqela ezabatsha ezamasiko ziyalandela. Kulandela ukunqoba kukhetho lukamongameli eMelika kukamnumzana Donald Trump owebandla le-Republican Party ngeviki edluleyo enqoba unkosikazi Kamala Harris owe-Democratic Party, iningi lizibuza ukuthi kambe umbuso wakhe ungaba lomthelela bani kwele Zimbabwe lezwekazi le-Afrika. Sixoxa lomnumzana Zenzo Nkomo ingcweti ecubungula ezombusazwe ngalolu daba.
Umbuso kamongameli Trump asilindelanga tshintsho olutheni. Asilindelanga tshintsho olutheni. Uma ngabe kuwukuthi kungu-Donald Trump lonesimaziyo ongashintshanga, i-Afrika ayizange itsho lutho kuye. Ngiyacabanga lokuthi namanje kuncane esingakulindela ku-Donald Trump singama-Afrika, siyizwe leZimbabwe. Uma ngabe kuwukuthi wehluleka ukunaka amazwe azikhondla khondle Afrika afana nabo South Africa, afana nabo Kenya, afana nabo Nigeria, iZimbabwe ingubani yona? Kukhangeleke ukuthi G20 izoba nomhlangano wayo la eSouth Africa. Kukhangeleke ke ngamehlo amakhulu ukuthi kuyobonakala yini ukuthi uDonald Trump uzoza, ngoba ekubuseni kwakhe kwangaphambili waze waphela umbuso engazange walivakatshela lele le-Africa. Uma ngabe kuwukuthi ezoza eSouth Afrika kulowo mhlangano, kusho ukuthi sesizobona ke lapho ukuthi ngabe kukhona yini azabuya ekumumethe aza kukhuluma ngeZimbabwe, ngokuqhubeka eZimbabwe nangezwekazi lonke nje jikelele le-Afrika.
Sesikhangela umhlaba wonke jikelele, kuyini esingakubona ngombuso kamnumzana Donald Trump?
Esingakubheka la ngombuso kaDonald Trump emhlabeni nasezwekazi lase-Afrika yikuthi mhlawumbe ukuzuza esingathi siza kuzuza kuDonald Trump yikuthi akusiyo ndoda ethanda izimpi, asiyo ndoda ethanda ukulwa namanyamazwe. Ngicabanga ukuthi nje lokho kukodwa umhlaba siza ubona kuncipha izimpi, ngoba izimpi ezikhona emhlabeni zixhaswa yiAmerica, zinokwenza neAmerica. Ungabheka impi eqhubekayo lapha since 2022 eRussia neUkraine. Umuntu onikeza amandla ukuthi liyanimpi siyibone ilokhu iqhubeke njalo iAmerica. Sibuke manje okwenzeka laphayana Israel namaPalestine neGaza, eLibanon. umuntu ophase kakhulu leyanimpi ebuhlungu kangaka ebula amajuda ebulala izingane nabantu abangomama ngaphandle kosi konke lokhana ngama America kuphasa esingakuzwa ke sikubone futhi kwenzeka ngaphansi kombuso ka Donald Trump ukuthi singabona izinto ezifana naleziyana ziya ziphela njengobani eke wakusho nje nakukampeni yakhe ukuthi yena uma engakhethwa noma engakagcotshwe sengupresident elect wathembisa ukuthi impi yase Ukraine nase Russia uzayimisa sibhekeleke ukuthi umhlaba uzake unciphe kuzimpi ezinye ezingadingekanga kuzimpi ezinye eziza nobungozi bokuthi ngelinye ilanga singabona sekusetshenziswa izikhali zenews ezenuclear phela ezingabhisa umhlaba ezingaletha imikhuhlane eminingi ebantwini kodwa ke amazwe abanjengabo Europe ngicabanga ukuthi bona hawu bahlalele evalweni manje ngoba siyazi ukuthi ke uDonald Trump akazwanani kakhulukazi neNATO iNATO lena inhlanganyela yesecurity yamazwe angentshonalanga nje ungumuntu ukuthi ukuza kwakhe kuNATO akusizo zindaba ezinhle kakhulu lezo asizo not nje futhi ezinhle kakhulu asizo ndaba ezinhle kubo lo ukungena kwaDonald Trump size futhi ke kubudlelwane beAmerica neChina uhlala bumunguke buzoba munqu kakhulu ngaphansi kaDonald Trump akezwani kahle hle namaChina kodwa ukuthi kungagcina sekusiya empini angikholwa kangako sibe sesisiza ke ezwekazi laseAfrica izwekazi laseAfrica siyazi ukuthi kunento leyana ukuthiwa iAGOA iAfrican Growth Opportunity iAGOA leyi uDonald Trump azange nje watshengisa ukuyithanda ukusebenza kwakhe lokhana kwakuqala nxa esazobuyela ekuso lesiyana sinyathelo sakhe sibona ukuthi izwe lazi laseAfrica kunengi ke eliza kuswela wakade likuzuza ngaphansi kweAGOA ngoba uTrump wahoxisa kakhulu imisebenzi eyenziwa yizwekazi laseAmerica emazweni omhlaba ukusho ukuthi ke ukungazuzi kweAGOA kuzokuthinta amazwe amaningi eAfrika ngoba kunengi nje imithelela ebakhona kuAGOA nakulawo mazwe angasiwo malunga ayo iAGOA yilapho ke embono ukuthi ke ukuza kaDonald Trump asizo ndaba ezinhle kubantu basemhlabeni zindaba ezinhle kulabo abathanda uxolo abangathandi izimpi zindaba ezinhle kubo abantu baseAmerica ngobuningi ngoba uyabathembisa ke naku kuzo lokubavikela ku security ukuthi kungalula achithe imali eningi evikela ama American so konke ke lokho siyakubona ukuthi ukuza ka Donald Trump kuza kuqube izinto ezingezinhle emhlabeni kwabaningi kodwa ke ezinhle kuwo kanye ama American
lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo ecingweni eseJohannesburg wele South Africa. Ngesizwe eziphathelane labasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa nomnumzana uNkosikhona DVD ngokhetho lwemelika kanye lokungafundwa ngabatsha.
Kuyinto enhle kakhulu ukubona abantu abasha besukumela phezulu endabeni zokhetho ngoba yibo abakhokheli bakusasa njalo kuqakathekile ukuthi baphatheke besasengabantu abatsha enhlelweni ezinje. Nginanzelele kakhulu eArizona State lapho engikhona ukuthi abantu abatsha yibade bekhankasa kakhulu especially lapha ku Arizona State University kula bantu abatsha abaningi kakhulu ubabona bemile emakhoneni bekhuluma labantu kumbe uyazihambela laba bakubuza hayi ubhalisile yini ukuvota ithuba lokuvota liselikhona ungavota uphatheke enhlelweni lezi belamadesk abanye bekhuthaza njalo befundisa abantu abasho ukuthi babhalise ukuvota njalo baphatheke endleleni kuhle ukuthi emelika lapha abantu abasha basukumele phezulu ukudlula umnyaka oka-2020 wama-elections adlulileyo.
Sesikhangela imikhankaso yababili laba umnumzana Trump nonkosikazi Harris ukunqoba kukamnumzana Trump kanye lokunqotshwa kukankosikazi Harris kungabe kubangelwe kuyini nxa sikhangela ke imikhankaso yababili laba
okuhle ngubone ngokhetho lwemeluka ukuthi khona ade bekhankasa laba uTrump loHarris bebesebenzisa wonke amathuba ade bewathola ukuthi babuthanise abantu bakhulume emaphephandabeni bakhulume labalandeli babo bekhulumisane labanye abantu lapha eArizona besibona bengena door to door bekhulumisana labantu bebatshela inhlelo zabo lalokho abafisa ukuthi bekwenze nxa bengangena kuhulumende. Into emqoka kakhulu engiyifundileyo engiyinanzelileyo njalo engiyijabuleleyo ngiyibona ukuthi ukhetho soluphelile owinile esewinile ubukhokheli bona lobo buka Trump lo Kamala baxoxisene bakhulumisana kwa congratulatewana ukuthi hayi imelika yayiye phambili abantu bemelika bakhethe wena ukuthi ubakhokhele ngalesi sikhathi khonkhana kuqhakatheke kakhulu ngoba akufanelanga ukuthi sonke isikhathi sihlale sisekhethweni sokuyisikhathi sokuthi sisebenze njalo i-transition kayikho lula kulezi zinto eziningi ezenzakalayo ukuthi
abatsha eZimbabwe yiziphi izifundo abangazithola ukukhetho lwalonyaka olokudinga umongameli weMelika.
Mina ngakukhuthaza abantu abatsha baseZimbabwe ukuthi asiphathekeni endleleni ezokuthuthukisa ilizwe. Nxa ngisitsho njalo ngithi kwesinye isikhathi ukuphatheka kwakhona ikuzwisisa nje ukuthi iparlamenti isebenza njani, ikuzwisisa nje ukuthi ucouncil usebenza njani, ikuzwisisa nje ukuthi uhulumende usebenza njani, kwesinye isikhathi ikuzwisisa nje ukuthi iconstitution yethu yeZimbabwe imi njani njalo ithini ngamalungelo abantu, ithini ngathi abantu abatsha. Ngiyakhumbula kathesi umsekelo sombutho sathi siamendwa soku each province isile parliamentarian ongomela abantu abatsha. So i province na province lo muntu oyedwa eyamsecondary ukuthi ayi parliament ayemela abantu abatsha. So kuqhathekile ukuthi abantu abatsha besukumele phezulu bafunde yibo ubukhokheli bakusasa. So akulo obunye ubukhokheli okuzaba khona ngaphandle kwabantu abatsha kathesi ukuthi kumele bephathe enhlelweni lezi kuyancedisa kakhulu ukuthi bazwisise, bayancedisa kakhulu ukuthi layo bebuye le mpondo engancedisa ukuthi ilizwe liye phambili njalo abantu nje jikelele eZimbabwe baphumelele.
Kusigaba sabatsha namhlanje besi lo mnumzana Nkosithola Dikiti osakhulayo olapha eMelika sixoxa ngodaba lokhetho kanye lokungafundwa ngabatsha. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngusabo Kanyuke.
Siyabonga Taboka. Luyalandela uhlelo lwamasiko.
Zinana masiko
wena.
Zinana masiko wena.
Kwenza masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lami. Umthembu Sithembayo Gibbs Dube. Namhla ke ngilenyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya. Khona ngale ke kobulawayo. Ngoba Ngwenya kunjani ba?
Ngiyakuzwa.
Siyabona Ngwenya izulu kalingani. Kambe ukuthi alicelwanga izulu kumbe kukhona okulibambileyo.
Njalo ngiphosela ezinduleni, izinduna kuyadingakala ukuthi zikhiphe abantu babo abavele behambela lo mlando wokuyacela amazolo ukwenzela ukuthi bazakale ukuthi sisafelwa zinkomo singenza njani. Lo mlando wezinduna, izinduna zimele amasiko, ayisizo zinduna zepolitiki. Mele amasiko abantu kulusiko ukuthi izinduna zikhipha abantu bekucela amazolo ezindaweni okucelwa khona
ikomo
sezihlele abanye izibona sezivalile.
Ye singathi nxa sikhangela ye kuyazwakala kakhulu baba Ngwenya, pho njengoba kunje komile kunje pho kuqalwa njani, kumele kuqaliswe ngubani khonokho ukuthi kwenziwe nxa sikhuluma ngesinto siwi
angihambe kukhipha abantu izinduna bayekhala ezindaweni ezitshiyeniwo nasemtyolo ezindawo zemtyolo bayekhala ukwenzela ukuthi kube lobukelo izulu liyaduma nelele phezulu libe nomoya oyesabekayo izindlu zithathe konke lokhu kuyadingakala ukuthi kuvikwe na kunomonakalo esigabeni abenkomo zishayiwe inkosazana kuyadingakala ukuthi labo bantu babayefika enduneni ukwenzela induna ikwazi ukuthi esigabeni sayo kunomonakalo onje
njengamapholisa
ukutshayela izimota kathi izimota benzela ukuthi bayefika ezindaweni zonke kalula ugovernment kwenza kuhle kakhulu ukuthi awanike izinyawo zokuhambisa.
Ye siyakhumbula baba ngwenya ukuthi iganga lalivele lihlanzwa uzokuthiwa ke kusafulwa izindlu zabothekwane kusazwa konke lokhu lalokhu kusayenziwa pho khonokho njengoba izulu lisala kangaka
kulokho okutshoyo izinto okudingakala ukuthi zenziwe kungakabi nesewula okhathesi wafika lapho kobulawayo uyabona kubothelwe amalembu ezihlahleni kulamafuleki indawo zonke esingakwazi ukuthi lawo mafuleki amathalabhani yini konke khona lokho kuyadingakala ukuthi nemalokishini lapha abantu banezinduna zabo banemasobhuku wabo induna kayibuye ikhalime umasipala azake ayinithe nabe-ZBC azake bayinithe induna ukuthi ayiphosele ilizwi lenhlonipho phakathi kwesizwe.
Kodwa ukuthi isizwe singakulandela yini khonokho na baba ngwenya singakulandela abantu
ukulandela kuwumlando wokwehluleka ukulandela kuwumlando wokwehluleka kodwa kufanele bakulandele na izinduna zithe zakhuluma nombusi welizwe naye kutazi izinduna ukuthi aziphathe amasiko ngendlela.
Ye, elokugcina ungathini nxa ungaphosela okugcina khona bongweni?
Elokugcina ngalitsho ukuthi hayi ngezigaba ngezigaba akusikuyeni njengafika laphana elupanda mfiphi idonki sezikhukhuza izihlahla izidonki ziyacuba njengasokucuba idonki antiyokufikfi inkomo seziphelile yikho engingakusho ukuthi asizameni.
Ye leyo ke inyanga enkulu umnumzana David Mukhabinyana Ngwenya khona ngale ke kobulawayo ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo ngolivalisa emoyeni namhlanje umthembo sithembayo uGibbs Dube lalelani ezinye inhlelo ezilandelayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Richard Mvalela Ndleya.
Ngiyabonga ukungena ehlelweni lanamhlanje. Ekubongeni kwami ngiqala ngokubingelela bonke abantu balolu hlelo olweStudio 7 abasilethela izindaba ezimnandi langanelanga. Njalo masiyolala silala siyazi ukuthi izwe lime kanjani, umhlaba ukanjani, amakhosi ethu asemhlabeni ame kanjani. Siyakubongela ke lokho. Bese ngibongela nabalandeli bonke nabafisa ukulandela iStudio 7. Ngiyababongela. Ngokutsho njalo ke ngiphethe incwadi yanamhlanje izenzo zabapostoli 3 eyiqala evesini lika 11 eyifundeka ngale ndlela. Esabambelele kuPetro noJohane bonke abantu bagijimela kubo emphemeni othiwa okaSolomone besaba kakhulu. Na indaba yanamhlanje ivesi nje elinye na indaba yanamhlanje ukhulunywa ngomuntu owayebambelele kula madoda amabili ngenxa yokugula kwakhe owayezale nakho kusukusela esifisweni sikanina.
Uma ebona la amadoda amabili uyajabulela uyabambelela kuwo la amadoda lama. Amadoda la amabili ayamphendula athi, "Hayi, thina, thina asinazo isiliva negolide. Kuphela siphethe igama likaJesu. Ngegama likaJesu sithi, phakama uhambe." Uthi abantu ke bamangala, abantu bagijimela kubo uJohane noPetros bemangele. Babaphendula koJohane noPetros bathi bona, "Hayi, kathi namangala kangaka nina bantu, nimangalani? Akusiwona amandla ethu lawa. Ngamandla kaJesu lo enambulala laphinda namphika, thina sathi uyaphila uyinkosi yamakhosi." Yiwo la ayenze lo muntu aphakame ehambe ngegama likaJesu. Kuthiwa abantu ke bamangala kakhulu. Ukuhlala abantu ke bemangala into yemalanga namalanga. Abantu bahlala bemangala njalo ukuthi lapha kuyenzekale kanjani. Bahlala bebuzane ke i-district yonke kuthi kathi laphana kwayenza kanjani. Abanye bebatsheleke kuthi hayi, kwafika uJohane noPetros bevakatshela ethempelini emsebenzini wabapostoli lapho kwakuthandazwa khona. Bafika ke bayithela phezulu kwalowo muntu owayeyisishosha ehlala lapha emnyango ebekwa ngabazali bakhe. Bona ke bafika bakhuleka, bakhuleka umuntu waphakama wama ngeenyawo. Kuthiwa abantu bonke bagijimela lapho befuna ukwazi ukuthi kuyenze njani. Leyo into eyenzakalayo langa nelanga namhlanje isayenzakala bantu benkosi ebantwini abathandazayo, nanamhlanje le nto isayenzakala. Abantu bathandazela umuntu ehluphekile, abathandazayo bethandaza, abantu abangatholi imisebenzi bethola imisebenzi ngokuthandaza kuphela. Ngokutsho njalo ke ngiyabonga. Ake siceleleni abantu abagulayo abasezibhedlela, nabagulayo besemakhaya, nabagulayo befihla, asibathandazeleni uNkulunkulu abe nabo. Ngokuba uNkulunkulu nguye yedwa onamandla okufaka abantu enjabulweni ebakhipha enhluphekweni. Amandla lawo ahleli kuNkulunkulu kuphela. Akekho omunye umuntu futhi onawo. Oyabe eyayenzile esonta uyabe ecutshelwe nguNkulunkulu. Ngokutsho njalo abantu siyababonga abalalelayo iStudio 7 lolu hlelo lolu, ngokuba lusifundisa izinto eziningi. Sizwa izinto zamazwe ngamazwe, nathi sibe ngabantu abaphilayo ngokuzwa into zamazwe ngamazwe. Njalo ke bathi oJohane noPetros babesebenza straightforward, babengafani namakhosi anamhlanje la akhulunywa kuthiwa umbuso uyadakana, umuntu angadakwa kasayazi into ayenzayo. Ngokutsho njalo ke lapha sikhuluma ngezevangeli, ivangeli li straightforward. Thandazela umuntu aphile, ame ngeenyawo aphile, ehambe engophilayo, efakaze etshela abantu abaningi ukuthi wasinda ngomthandazo. Ngokutsho njalo ake sithandazeleni abagulayo nabantwana nabasezibhedlela. Sibathandazele inkosi uJesu abe nabo, ngoba uye yedwa onamandla wokusindisa abantu. Asithandazeni sonke. Ukuthandaza kwethu ke sonke kusinikeza amandla. Nkosi, siyabathandazela bonke abasemhlabeni abagulayo nabasezibhedlela nabasemakhaya. Sithi uNkulunkulu makabe nabo. Ngokutsho njalo ke sibeka nabantwana, izimviyo zabantwana, ngokuba babhalile abantwana amazwe namazwe, babhalile bafuna ukupasa, iba nabo Nkosi. Siyakubonga lokho egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Rahu leboga Modimo mo lebitsong la Ntate Lelamora lelamoya mohalaka o sa feleng. Amen.
Sibonge umfundisi Richard Mvalelanleya ngentshumayelo yakhe kuhlelo Vuselela Umoya. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Where's kwezemidlalo unozinti owake wabalodumo uNonjabulo Dube uthi uzwa ukudana nxa ikhumbula ithuba elamphunyukayo elokuyadlala elizweni leSouth Africa ngenxa yokuba bathi umfitshane. Uchasisa okuningi ngokuthi onozinti bengaqeqeshwa njani ukuze besebenze ngokusezingeni eliphezulu.
Udube odume kwele Zimbabwe ebambela iqembu le Homeline uke wadinga umsebenzi elizweni leSouth Africa ngo-2014 njalo uthi uba mfitshane kumphazamise amathuba akhe yokuqhatshwa liqembu leFree State Stars ebeliqeqetshwa nguSteve Kompela.
Liye kangani ngibona ujayi kathi esinyathezile uba kompa and isikhathi engangihamba khona la kuma-trials amaZulu Free State Stars ngathi ngishiwa uFree State Stars ngangithetha uKompela la izinto zazi-right but Kompela wathi ayivumvoyeilige Africa. This card I didn't do on young people in South Africa. That is for my child. Owning money exam or to look being in Zapati Uzi.
Utube, Naulemiaga, Machuma Tatulus Tupa, 36 Uzalwa, Ukale, Uzalam, Dalungu, Kumani, Dalaka, and Bulev Linjala Juniors, Utu, Dalapara, Tuinkun, Zawata, Watesia, and Bulerio Stars, we are Dalam Pansum, Ketchulo, Tumo, Alipapa, Tube, Ukola Panchin, Jako, Nawabang Nozinti,
Kale, Uzalai, Borai, Mani.
Udube uthi umdlalo angasoze awukhohlwe umdlalo lapho aqina esebamba khona engazilungiselelanga lapho iqembu leHomeline elangqikilana khona leqembu leDynamo seRufaro Stadium ngomnyaka wakhe wokuqala kuPremier Soccer League ngo-2013.
Siyadlala eDynamo eHarare ngisuke lapha ngikwazi ukuthi ngimushe isibhadle ngisaba sike sitshaye omabhu kahle kahle sesitshayele omabhu eFrem Mazaru ngoba mase sibuyela laphana sesiyatshintsha mabhu wathi sesiyazi wathi esithi ngosudlala engakatshele ukhochini ngaqhupha wanjeda ungakule iporajeli idlala kuthi ngiwani isem elenaleli ozolidlala lapha kwi-Premier League endonakanye sathi ibhoraji iqala washe baqalisa wathi akuyazi idangusenda washon protocol washe walitshaya i-ocean issue ubamba one
Udube uthe okunye okwancedayo ukudlala labadlali abalesipiliyoni okuyiba bamncedayo lasemdlalweni lapho kwakungani udlise khona njengomdlalo abawudlala leze PC Caribe.
Umuntu watshaya ibhora mna ngangitsheki phandle ngathi ngitshela ngangitshela ibhora kubo polpol ngalithola linjani isemethi lathi ngangidlala lamasizin players webetiki tibet banda mina jimbea babongitsheka idobo sijikele sento sewuhloshile yikho kukhona kusatshintshi ungakhangeli phandle and le game I think ayiwina 3-1.
Udube uthi onozinti kumele baphiwe isikhathi lesineke ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lenelise ukubavuna sebekuzinga eliphezulu. Uthi njengesiphuzo sewayini onozinti bavuthwa ngokukhula besentubeni beze bebe ngocwebhesha. Okwamanje udube uqeqesha onozinti beqembu leZimbabwe Saints elidlala kuzifa Southern Region Division 1 Soccer League. Uzihlalela lo mdeni wakhe elokishini lemganwini kobulawayo njalo labantwana ababili. Imele Studio 7 kobulawayo ngingujoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. iningi emhlabeni jikelele okugoqela abeZimbabwe lilokhe licubungula ukuthi kambe umbuso kaMnumzana Donald Trump uza kuba lomthelela bani. Sizwe ezigoqela ezokholo ezabatsha lezamasiko kuwonalo umsakazo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Walivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibane njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.